wechishanu chondo hilo la fura ile mkuru webato redu president Nelson Chamisa waka chora matano kusimbisa msangano nekuronga pacha mamwe mabazi edu emusangano kusanganisira hilo wakanyuana rakaiswa re kuti tione nezve vanogara kunze kwenyika vana Zimbabwe kuti diaspora affairs and mobilization do boka rimela puwa. So mukomana kuti apindi zvinoda zvinhu zvese zvakabatana nekuti kana diaspora ichinge yadeedzera inoda kuti isimudzirwewo izvikewo zvainotitaura tikwanise kubatsirana nekuti isu sebato takatisiyane nekure nezanupiefu inomutarisira kuti a vanhu diaspora ngavangounza maremitenses chete tisingatarisiwo kuti a varu diaspora vacho varimbodei varikuita nezvii zvizvi kumuvashungurudza and chikuru chikuriri chekuti a chete vakaita chakaita vabve muno muzimbabwe zvogadziswa sei zvinhu zvakaita vabve muno muzimbabwe zvacho nekuti hapana munhu asikade kugara namai vake padhuze hapana munhu asikade kugara nemuzukuru wake padhuze nehama dzake asi inyaya yekuti pane chakaita kuti munhu ye aende ukoko zvinhu zvese zvinofanira zvigadziswe tichironga asi chikuru chikuru ndechekuti tinoda kuti tironge Zimbabwe itsva nekuti taakuti mukomana atopinda saka achinge apinda tinofanira tichiziva kuti vari kudiaspora vane pato yekuplaya kuti Zimbabwe isimukire.
Zvii zvikuru zvamungatarisira kubatsirana zvavana vezimbabwe vari kunze zviri kutadzwa kuitwa nehurumende?
Chakanyaya yekukosha mukova jonga inyaya yekuteerera. Tinofanira kuteerera kuti vari kuti chii vana vezimbabwe vari kunze kwenyika zvii zvavanazvo musoro maavo kana zvavari kufungawo pfungwa dzavo kuti izvi ndo zvinofanira kunge zvichiitwa. Saka panoda munhu anoteerera, pada vanhu vanoteerera. Ndo pandakatuma ini napurezidendi Chamisa kuti aiwa batachwayo titungamirirai mukuteerera makamirira bato chitungamirirai kunzwa zvii zvinodiwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika kuti zimbabwe inge ichifambira mberi zvakanaka nekuti gundu remutemo wenyika runyatotaura zvakanyatsojeka kuti mwana wese muzimbabwe anofanira kupuhwa kodzero dzakafanana kunyange kodzero dzekuvhota chaidzo. Saka isu semusangano aiwa tinoti mwana wese wezimbabwe kunyange vari kudiaspora ngatinge tichiteererana tichipanana mazano nekusimudzira nyika yedu ichienda mberi nekuti munhu wese mwana wese wezimbabwe wakakosha zvakafanana.
Tiri kuona hurumende iri kuumba diaspora policy, zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Aiwa isu sebato remusangano tiri kutonge tiri mberi, asi basa iri rakatotanga even portfolio iyi isati yaitwa zviri pamutemo zvakabva kuitwa iro svondo pawekenda tanga titori mberi kuti titotaurirana nazimbabwe nekuti policy yenyika haifani kubuda muhomwe memunhu kana kubva pabuilding yekuti pamuzinda patopatoumbwa policy yenyika. Isu tine kutenda kuzuru kuti aiwa vana vezimbabwe vanofanira kuti vange vari vachiparticipatewo muprocess dzakadai vachipuwa mukana wekutaurawo mafuse avo kuti aiwa diaspora policy ichange yakamira sei ichange yakadii. Isu tichange tinayo neutrality policy yatichalonja mashondo mashoma ari kutevera kuti aiwa policy yedu yediaspora yakamira so kuitira kuti nyika yese zimbabwe nevana vese vari kunze vanzwe hutapitapi nehunyanzvi hunenge hwaiswa kuti vana vezimbabwe titi aiwa ndo mafambisiro akaita basa takanangana nezvemadiaspora.